Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kala tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, gunyana 27, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Weministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana wane chirwere ichocho vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye chirwere ichi chiri kuramba chichipararira zvakanyanya muzvikoro.
Hongu apo ndipapo anogona kuita kutaurirana vari pari zvino. Hapana kutaurirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti thenational leadership ingaipindiri. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Sarudzo dzebato rezanupf dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki dzokurwisa makakatanwa anotyisa ari mubato iri. Zimbabwe Agricultural Show yotarisirwa kutanga mangwana. Kanzuro yeHarare yokundikana kuvhota kutsvaga meya anotsiva vaJacob Mafume veMDT Alliance vakambomiswa basa panyaya yehori yavari kupomerwa yave nemwedzi inodarika gumi isina kutongwa nematare. Tichakupai zvizere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvatsiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru zvina nemazana matanhatu nevana kana kuti 4604. Vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakabatwa vaine chirwere ichi, uye pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana vana vechikoro kuManicaland, kuine gumi kumateveleland north makumi matatu nemumwe, uye vashanu kubva kuBulawayo. Mukuziya zviri kuitwa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurwisana nechirwere cheCOVID-19 vari chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva.
Tinotenda nemubvunzo wenyu. Isu tichishanda netask force yedu tiri kumhanya-mhanya chaizvo kuti tinyatsoona kuti maSOP nemaguidelines etakanyatsokuchidzira kuchidzira tichistrengthena patakamboita vamwe vana vakamboita chirwere chechinguva yakapera iyi pakavharwa. Tikumhanya-mhanya kuona kuti maSOPs ari kutedzwa here nemwazvo.
Muri kushanda sei nebazi rezvedzidzo pakuona kuti chirwere ichi hachirambe chichipararira muzvikoro?
Weministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana wane chirwere ichocho vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo nemaquarantine facilities ipapo kuitira kuti vana ava vasaonekwa vachibva pachikoro ichocho vachimbodzoka kumba kwavo vachimhanya-mhanya munharaunda vachiparadzira chirwere ichocho. Saka tiri kugutsikana chaizvo kuti kana zvotiine wana vari kuonekwa vaine COVID-19 mune zvimwe zvikoro, tiri kubva tangomhanya-mhanya tichiona kuti watomanejwa kana kuti wagadziriswa wari ipapo vasingaparadziri chirwere ichocho. Saka tiri kuti isu zvetiri kuita izvozvo zvinenge zviri kushanda, nekuti hatisi kuona nhamba dzedu mumacommunities dzichikwira, asi kungoti dziri kungoramba dziri mimwe mune zvikoro matiri kumhanya-mhanya tichiona kuti chirwere chake chinokasika kuitwa control.
Vamwe vanga vachiti vanomirira varayiridzi zvekuvhenekesa zvacho zvinenge zvishoma kana kuti matesting kits, iyi nyaya yamakambonzwawo here?
Vamwe vangangotaura havo, asi tinoona kamisinformation maererano nechirwere checovidi yagara ingoripo. Vamwe vanongotaura zvavasina proof, zvavasina kumbobvunzawo kuti kana waswika pachikoro wozwa kuti wana uri kutoiswa mangwana iwobva watongofunga kuti nekuti hapana matiko kwete kwete pahama neshamwari ii tiri kugutsikana kuti matiko edu aripo munozviziva imi kuti takatopane zvino taakutoshandisira anozima antigen test hatichangomiriri mapcr test chete ba saka iwo takaodha takapropiwa aripo tiri kutomhanya mhanya nendima apo nepapo pangaita zvemalogistics challenge zvinoonekwa zviri zvichingoonekwa kwese kwese nyika dzese asi makits tinawo.
Ko ivo vana munokurudzira kuti vaite sei chaizvo muzvikoro kuti chirwere chisatapuriranwe nekuti dzimwe nguva tinomboona kuti panenge papera chikoro pasina varayiridzi maski yabviswa.
Ndonyaya itongoripo iyoyo yekuti zvinoda kuti zviitirwe hazvina kumbochinja ba maprevention measures haana kutombochinja saka muchizwa chichema chaizvo kuti complacency yetinoona kana kuti vanhu munharaunda kana imwe muzvikoro vanovarayirwa hutanga zvavo kusanyatsopfeka mamasi kwavo zvakanaka hutanga zvavo kumbundirana vasingaiti tinoti social distancing ndo zvatiri kukurudzira vana vechikoro kuti kana muri kuda kuti chikoro chirambe chichienderera pamberi honaika wanga wakuchema chema kuti chikoro chavharwa kwenguva yakaribisisa taakuda kuti tidzoke kuchikoro nekuti tasara mumashure hurumende ikamhanya mhanya chaizvo ichigadzirira kuti zvechokwadi zvikoro ngazvivhurwe zvavhurwa iko zvino tiri kukurudzira vana vechikoro malearners kuti chiteedzaiwo mitemo pekai mamasiki enyu zvakanaka musangombundirana mbundirana itaiyo social distancing kana kugeza maoko nemvura nesipo nesanitizing.
Sebazi rezveutano zvii zvamuri kuitawo muchishanda nemamwe mapazi kuona kuti vana vawana mvura yekugeza maoko muzvikoromo nekuti zvisati zvavhurwa vamwe vaichema-chema kuti zvimwe zvikoro hazvina zvibhorani.
Isu sehurumende takamhanya mhanya chaizvo tichiona kuti petanga tichigadzirira apa zvikoro zvese zvine mvura yakakwana mabhohos akadzirwa nanhasi tiri kungodzira mamwe musina mabhohos tiri kutoona tichingomhanya mhanya tichiisa mvura dziya dzinoya nezvemabhauza nezvese zvakadaro saka tiri kuti wana wechikoro chiitaiwo penyu nekuti hurumende haigoneka kwokuitirai zvese zvese pane zvimwe zvamunofanirwa kuitawo imi sevana vechikoro imi senharaunda imi nemi semaindividual.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika vari chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 129,625. Vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vakapora zvasiya vapora vave zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 122,249. Vanhu vabaiwa nhomba vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvinomwe zvinogumi nevatanhatu kana kuti 3,037,013. Vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,197,331. Bato rezanupiefu rinoti raendesa mberi kusvika musi wa9 gumi guru sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki munyika yose richiti riri kupa mukana kumatunhu ane matambudziko kuti agadzirise zvineswa nekukwanisa kupedza sarudzo idzi. Asi vamwe vanoti bato riri kutonga iri ramanikidzwa kutora danho iri zvichitevera kusawirirana kunonzi kuri mubato iri pakati pechikwata chinonzi chinotsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechimwe chinotsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Sarudzo idzi izvo dzakatanga nemuvhuro wapera dzaifanirwa kunge dzakapetwa nezuro svondo. Mune mamwe matunhu akaita seMashonal and Central, vatsigiri vemapoka ari kupikisana mubato iri vanonzi vakatadzisa kuenderera mberi kwesarudzo idzi izvo zvinonzi zvakazoita kuti dziendeswe mberi kuzuva ranhasi. Kugokwe nembudziya vatsigiri vebato iri vanonzi vakaitawo mhirizhonga vachipomerana mhosva yekuedza kubira sarudzo izvo zvinonzi zvakazosvitsa pakuti mapurisa apindire mukudzimura mhirizhonga iyi. Kudunhu remanikaland vatsigiri vebato rezanupf vanonzi vakaratidzira vaine zvinyorwa zvainyunyuta tichipomera sachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro mhosva yekuda kuisa vanhu vavo pazvigaro. MuHarare vatsigiri vebato iriwo vanonzi vakarwisana mumusha weApoets. Rimwe dunhu rinonzi rine makakatanwa akasimba idunhu reMidlands, uko kunonzi makakatanwa aya akamanikidza kuendeswa mberi kwesarudzo idzi. Mamwe matunhu anonzi agara aine kupesana mubato iri anosanganisira Mashonaland East, Mashonaland West neMasvingo. Bato reZANU-PF rakazivisa svondo rapera kuti rakanga rambosendeka zvakare parutivi sarudzo dzematunhu makuru kana kuti provincial elections dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu madiki, richiti rakatora danho iri kuitira kupa mukana kugadziriro yemusangano wepagore uri kuitwa musava 25 Gumiguru kuBhindura mudunhu reMashonaland Central. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti manyepo kuti mubato mavo mune kusawirirana, vachiti kukwikwidzana hakurevi kusawirirana. Ngatizwei vachitsanangura.
Musangano dziri kufamba zvakanaka, dzanga dzakatarisira kuti dzipere musi wesvondo rino rakadarika kureva nezuro, asi utungamiriri through the commissariat department yavachinamasa the acting national political commissar vakaona zvakakodzera kuti mazuva ekugadzirwa kwematunhu echidiki aya emusangano kusiiswe musi wa9 October, 9 Gumiguru madistrikti anga achipedza kuvakwa. Zvinova zvavapa nguva yakakwana yekuchitsepenura nekubatanidza nekukorekta pangava panga paita mamistakes anga aripo nekune mamwe mabranches anga achiri pending. Vawana mukana wakakwana wekuti vachibatana nevamwe and we are very hopeful kuti by 9 October panenge pasina zvichemo, but so far ari kufamba zvakanaka and aiko achakafamba zvakanaka. Hakuna kana mutauro, hakuna kana kupokana. We have not received any complaints as it is at the moment.
Asi tiri kunzwazve vamugwadi kunzi mune dzimwe nzvimbo vatsigiri veZANU-PF vari kutorwisana vamwe vachisvitsana kumapurisa nezvimwe zvakadari, muri kuti hamusati manzwa kuti kune mhirizhongo.
Musangano weZANU-PF hautori macomplaints kubva kumapurisa kana kuti kumakamba emapurisa. Vanenge vaita zvitsutsumo kana kunetana kana kupokana kunenge kuripo pamusangano uro mumusangano zvichienderana nekuvakwa kwematunhu aya, vanouya nenyaya dzavo kukomisariyeti kumusangano. As long as pasina makomplaints akaita seiwayo aunziwa, zvinoreva kuti zvarudzo dziri kufamba zvakanaka. Ndochitiwo zvekare hazvina kushata kuti vanhu vange vachikwikwidzana sekutaura kwandakamboita mazuva apfuura. Kukwikwidzana kuripo, naizvozvo kupokana kunogona kuvapo, naizvozvo zvekare kunogona kuva nokusawirirana vanhu vachikwikwidzana nekuda kwokuti musangano wedu hausi wevanhu vashoma shoma. Ndiwo musangano une ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Saka naizvozvo kana vanhu vachiita zvinzvimbo vachiita kushandira musangano, hapana chakaipa ipapo. Vachikondesana vachikwikwidzana ezvirongedzo vachizviita munyararo hongu, apo ndipo panogona kuita kusawirirana. But pari zvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership inge ichizonzi ngaipindire. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Kouyawo nyaya yatiri kunzwa vamugwadi yekunzi bato harina voters roll yakatwasuka mumatunhu mazhinji zviri kukonzera mutauro, mungati panyaya iyoyo?
Voters roll yemusangano weZANU-PF inobva pasero. Ndosaka makaona mwedzi wapfuura iyo taigadzira macell structures yedu yatinoti cell registration, kureva kuti nomutungamiriri wenyika vamunangagwa vatoriwo musero ravo, vachiwenga vamuhadhi maimuchinguri vamupofu everyone ari mumusero racho. Ndo rejista rokutanga. Tobva ipapo musero munovaka mabranches, mabranches ovaka madistrict, madistrict ozovaka madcc's, madcc's navamwe vochibatsirana pamwe chete namadistrict kuti vaka province. Yose structure iyoyo iripo yamabranches. Saka zvinogobva sokudii kuti kunogodza kuna voters row iyo vanhu vakavaka mabranches?
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Harare Agricultural Show iri kutanga mangwana sezvo vari kuda kuratidzira vanga vasati vapedza kukwenenzvera kuti ivhurwe nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vari kuronga zviratidzwa izvi vanoti pane makambani ekunze aratidza chido chekupinda muzviratidzwa zvegore rino. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mukuru we Zimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vanoti kunyange hazvo agricultural show yakanangana nevarimi nemakambani emuno pane makambani akawanda ekunze ari kuda kupinda mushow iyi.
Yezvino pane makambani arunzi kunyika anobva kuChina yokuIndia nekumwezvimwe zvinhu zvakadaro vari kubvunza nezvekuti vangaita sei kuti vapinde mushow. Saka asati anyatsopedzerana navo ndofunga patinozosvika mangwana tinenge taziva kuti varikuda kuita sei nezvazvo.
Vati kusvika nhasi makambani ari kuratidzira ange atopfuura akapinda mushow yegore rapfuura nezvikamu 20 kubva muzana.
Kuenda ko vatinoti macommercial exhibitions iye zvino izvi tikuona kuti yangani nzvimbo kana kuti space yatorwa nemaexhibitions yakwana kuita 50,500 square meters asi gore rakapera takangokwanisa kuita 40,200 asi 40,200 yatakaita gore rakapera yakaitwa tichishandisa zvataikurudzirwa kuti tiite kuti vanhu vasatapurira nechigore checovid saka gore rino tingangoti kune vanhu vakawanda vari kuratidzira zvinhu zvavo.
Vatiwo zviratidzwa zvegore rino ndezvemhando yepamusoro uye vanotarisira kuti panenge paine makwikwi akaoma pakati pevarimi zana vakakunda mumashow akaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Kunze kwezviratidzwa Dr. Matibiri vati pachaitwa misangano yakasiyana-siyana pakati pevarimi vemabhizimisi vanoona nezvezvicherwa hurumende nemaindastry kumucheto kweshow iyi ichapera musi wa1 Gumiguru. Vatiwo vachange vachitevedza zvese zvinodiwa kudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiti vanhu vakabayiwa nhomba kana kuti vakavhenekwa chete ndivo vachabvumidzwa kupinda mushow. Vatiwo bazi rezveutano pamwe neRed Cross vachange vachibaya vanhu nhomba pachena mushow. Show iyi ichabvurwa zviri pamutemo nemusi wechina asi hazvisati zvaziviswa kuti ndiani achange ari munyarikani pachiitiko ichi. Mune imwewo nyaya musangano wekusarudza vachafanira kubata chigaro chameya weHarare wange uchifanirwa kuitwa nhasi watadza kuitwa mushure mekunge makanzuro akawanda atadza kuuya kumusangano. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchaitwa munguva pfupi inotevera.
Musangano hauna kukwanisa kuzoenderera mberi nenyaya yekoramu tati kutarisira kuti rimwe zuva remusangano richadedzerwa kuti musangano unge uchienderera mberi pachisarudzwa 18 Mei.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chinzvimbo chameya vasichiwati mutizwa avo vati pauya makanzura 16 asi pachidiwa makanzura 11 kuti vakwanisei kuita musangano. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachasarudzwa kuti varambe vakabata chinzvimbo ichi zvichitevera kumiswa basa zvakare kwameya Jacob Mafume svondo rapfuura. VaMafume vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori asi nyaya yavo yave nemwedzi 10 isati yatongwa neMatare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makakatanwa mubato reMDC ari kukanganisa mabasa ekanzuru muHarare.
Tinoona kuti vanhu vave kuve selfish kuti kana zvavari kuda zvisina kuitika saka zvimwe zvese zvingafambise basa rekanzuro hazvifanirwi kuitika saka zvitori nyore ndezvekuti kugovernment tinoda kuti inge ichibatsira kuti madecisions aitwe kwete kuti vanhu varambe vachitamba vari pabasa rakafanira kubatsira vagari nekuti zvekanzuro haizi politics zvekanzuro upenyu hwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vagari veguta remutare vane chikwereti kukanzuro yeguta iri chinopfuura mamiriyoni zviuru mazana mapfumbamwe emari yemunyika kana kuti 900 million Zimbabwe dollars iyo vari kutatarika kubhadhara zvodzosera mabasa ekanzuro kumashure. Mutoro wedu enhaulo edhamumoyo anotipa nyaya iyi.
Meya wegutare mtare wa Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushaikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikangani dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane hunyanzvi mumapazi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi.
Chikwereti chatiri kutarisira chirusha momusi 900 million which is close to $1 billion yatiku oyo waneva nevakari wose vemuno mamutare. Chikwereti ichi chiri kubva mugore ra 2013 kusvika izvozvi nekuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakastashirwa mabills avo. Saka tinoona kuti chinge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe pama next elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo. So hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo. So ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya tizozvika chipindawo zvakare muCovid muno. Covid yativhiringidzawo zvakanyanya mberi ra 2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months.
Vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino inyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira. Zvichakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta remutare vari kuchema-chema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru. Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari mutare Informal Traders Association vaitai mabhobho kari parere vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nhengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero.
Vanhu vedu vari legitimate varamba rukomplena kuti saka todini isu tiri kubhadhara kanzuru tiri pafriendly, tirikubhadhara kanzuru tiri pabata, tirikubhadhara kanzuru tiri pazb, tiri pamaneka post. Asi vanhu vasika kubhadhara kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isu tisiri kubhadhara mari. So isu tezimita tineo plan yatakabuda nayo yatakanyorera zvokanzuru izvozvi yatakatumirira response. Tirikuda kuti zvakaita kubva parengi yedanga mvura kusvika pabata paka paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoenforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo. Tenda zipa next point kusvika pastandbig bank tada mupurisa unonga kune vanhu vedu vari kubhadhira kanzuru. So ndiyo proposal yatakapa.
Mune imwewo nyaya vatirarami mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume vanopinda cheche Johani Marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abvezera ana Machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba nemusi wechitatu. Gweta ravamomberume vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 asi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso.
Tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yatiraramomberume. Saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye nevaperekeri wedzimhosva. Saka mutongi ati judgment yake inenge yava available. Ndozvaitika mudare nhasi.
Kubva pakasungwa kwamomberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachichirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotize kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loda Moyo.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reHouse of Assembly muAmerica vari nhengo yebato remadhemocrats amai Nancy Pelosi vanoti svondo rino rakaoma zvikuru mubato ravo apo vari kuedza kuwana mavhoti mudare kuti vapasise bhajeti remutungamiri wenyika vaJoe Biden rakanangana nezvivakwa kana kuti infrastructure package. Kuvhota uku kwanga kuchitarisirwa nhasi asi kwazonzi kuchaitwa nemusi wechina naamai Pelosi. VaBiden pavaitsvaga rutsigiro vakavimbisa kuti vachagadzirisa zvivakwa senzira yekusimudzira upfumi hwavhiringidzwa nechirwere checovid-19. Chirongwa ichi chinoda mari inosvika $3.5 trillion. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vapote vachienda kuna ana chiremba vavo kunovhenekwa kamwe chete pagore kunyange vasiri kurwara, kwete kuzoenda kuzvipatara zvirwere zvakomba zvimwe nguva zvisarapike. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wemakambani emamedical aid anodarika makumi matatu munyika, reassociation of healthcare funders, association of Zimbabwe, amai Shailesh Sanyanga vanoti kuongororwa kamwe chete pagore kana kuti annual check-up kwakakosha zvikuru panyaya dzezveutano.
Medical aid societies do have a provision for medical checkups. Most of them actually provide for annual medical checkups for different age groups.
Anovese vari pachirongwa chekubhadhara mari kumasangano emedical aid societies munyika vane kodzero dzekunovhenekwa kuzvipatara nekunana chiremba kamwe chete pagore, chero zvazvo vanenge vasiri kuratidza kunge vakasimbirwa neurwere.
If everything is okay after the annual checkup, then there is no need for the doctor to do follow-up checks. So basically,
varapi ava avo vagara vachirapwa matenda aya vane kodzero zvakare dzokuvhenekwa nguva zhinji kuti vazive kana mishonga yavari kurapwa nayo iri kushanda zvakanaka.
Mumwe chiremba aramba kudomwa nezita atsinirawo achiti nyaya yekusada kuenda kunovhenekwa kuzvipatara itsika isina kunaka inopa kuti vakawanda vazorasikirwe neupenyu.
I realize quite a number of people pay a certain amount to their medical aid companies every month. But how many are aware that
vanhu vakawanda vanobhadhara mari dzavo pamwedzi wega wega kumasangano emamedical aid societies asi vasina kana zuva rimwe chete ravakamboenda kunovhenekwa? Utano hwavo huri munana chiremba. Iitsika ine vanhu vemunyika nemumatunhu emuAfrica yekumirira munhu ave kurwarisa ozofunga kunotsvaga rubatsiro, iyo nyama yemuviri yakomba nematenda asingachakwanisiki kurapika. Izvi zvinokonzera kuti zvimwe zvirwere zvirereke muchinyararire zvozobatwa denda racho rakomba risakwanise kurapika.
Kunyangwe vamwe vaine makadhi emainsurance, ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti havaende kunoongororwa nana chiremba sezvinokurudzirwa. Amai Grace Ruredzo vanoti murume wavo anobhadhara mari kuFirst Mutual Medical Aid Society vanoti vari kupota havo vachienda kunorapwa denda remoyo.
Inini ndiro vamwe vai vane medical aid yangu First Mutual. Handisati ndasangana nedambudziko ndaane makore ndiri mairi ndichishandisa, and pandinongoda kuitwawo matests mageneral checkups eutano hwangu handisati ndasangana nedambudziko rokuti ndinzi dzokerai mari yenyu haiallowe izvozvo kana kuti contribution yenyu agreement yedu even ndisiri nememba nindiri beneficiary, but handisati ndasangana nedambudziko iri. Ndinotomboenda kune machiremba angu ndichida kuitwa amwe mageneral checkups. Munongoziva mazuva ano kune zvirwere zviri kungorwarisa munhu wakanyarara semacancers. Ndinotomboenda kunotariswa macervical cancer ndichidini, asi handisati ndambonzi nemedical aid yangu musaitwe izvi nokuti hamusi kurwara. Vanhu vakawanda hongu havatozivi kuti vane kodzero idzodzo dzekuti vangonochekwa utano hwavo pavadira.
Asi vamwe munyika vakaita saamai Melda Makumbe vari kuchema-chema kuti mamwe makambani emamedical aid haasi kubhadhara mari dzinokwana kana voda kurapwa. Izvi zvave kupa kuti vamwe vanhu vatoregedze kubhadhara mari dzacho.
Nasina ruzivo nezvekuti panga paine provision yokuti kamwe pagore unokwanisa kunoita medical check-up, full medical check-up yekutarisa muviri wako. Nyango hazvo nyango dai ndaizviziva, nhau yekuti unongoramba uchingonzi une shortfall uchingobhadhara mari on top of my US dollar aunenge uchibhadhara hazvindiitire mushe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ese zvakaita sehigh blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva rerunyararo pasi rose uye sarudzo dziri kuitwa muzano PF munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Mwanukwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindrimu Washington DC.
Kuhizika disenda wa VOA ndebe.